Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tino sangana zakare manero anasi uri musi wechina kurume 26, 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yorumirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Hurumende yokurudzirwa kuvhara mabhawa kuti vanhu vasapinde muna taisireva nekuda kwechirwere checoronavirus. Vezve matongerwo enyika vopikisana panyaya yekugadzirira kwehurumende pakurwisa coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yarimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kunonzi iri kuita kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira panguva vanenge vachirapa varwere vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vana chiremba nana mukoti vanoti havasi kuzoita basa kana hurumende isina kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti kushanda vasina hanzu dzekuzvidzivirira dzakakwana kunovapinza panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 icho chakatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe nevamwe vakawanda pasi rose. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vaudza vatori venhau kuti kunzi vadzokere pabasa vasina zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakafanana nemagrovhosi nemamask zvakafanana nekutongerwa rufu.
Saka tatisega timbomira shoma hurumende iri kumhanya mhanya kugadzisa kuti muzvipatara mane mvura here, vana chiremba zvonzi kuti vadzivirire zviripo here nezvimwe zvakadaro kuti zvavepo here, kana zvavepo machiremba aripo kuti azobatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza Studio 7 mushure mekutambira mushini unoshandiswa kubatsira varwere pakufema kana kuti ventilator wapiwa chipatara cheWilkins nesangano rakazvimirira riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe National COVID Action Trust kuti hurumende yabvuma kupa vana chiremba mari dzekushanda kurwisa chirwere checovid-19 uye vati zvipfeko zvekuvadzivirira zvave po. Muria Zororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro nekuda kwechirwere checovid-19 yakagunununa kuti Zororo akafa mushure mekushaya michina inobatsira kufema paive kuWilkins. Uye sangano rabvisa muchini uyu rati riri kushanda zvakasimba kuti ritenge mimwe michina yakadai ichaiswa kune zvimwe zvipatara. Vamoyo vati zvipfeko zvavana chiremba zvekuzvidzivirira zvavepo vakavakurudzira kuti vaende kumabasa vanobatsira veruzhinji zvikuru sei panguva ino yechirwere checoronavirus.
President Redo akatopa instruction wakati wanofana kuwana inonzi risk allowance, wanofana kuwana health specific allowance, wanofana kuwana izo zvipfeko izvozvo protective clothing iyoyo. Zve protective clothing zvakatosvika nezuro. Asi hatisi kuti zvakwana. Takatokurudzira vana chiremba vedu nana mukoti kuti endai henyu kumabasa enyu tanoona zvinhu zvako zvemaallowance zvese izvozvo zvakatogadziriswa zvakatobvumwa hurumende.
Asi vazvakada vati vachatenda maruva vadya chakata.
Kana vachitizvavepo vakazvitenga tinofara nazvo. Chatamirira izvozvo ndezvekuti tichiudzwa isu kuti zvinhu izvi zvavakatenga tiri kunotora apa tichizodai tichizodai. Nokuda kwekuti izvozvi zvanasa zvakajekeswa samachiremba akakamira kuenda kubasa. Asi kana vachitizvavepo zviri apa neapa tikazviratidzwa machiremba ripo kutadzokera kubasa.
Vamwe vakoti vanga vachiratidzirawo pachipatara cheHarare Central vachiti havakwanisi kushanda vasina magirovhosi, mamaski nezvimwe zvakadaro zvavanoshandisa mukuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere pavanenge vachiita basa. Zvichakadai, vamwe veruzhinji vakaita sava Love Motor Ruvinga vaudza Studio 7 kuti varambirwa varwere vavo muzvipatara zvakaita seHarare Central Hospital nepamusana pekushayikwa kwembatya dzekuzvidzivirira dzavana chiremba nevakoti.
So takuita problem kuti like izvizvi muzvikoro flu, so vana kutoende navo clinic zvinoita problem kuti vaziye kuti vanhu varita se vari kukosora munhu aisa akungofungwa kuti coronavirus.
Panguva iyo chirwere checovid-19 chapfunya chisero munyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe, hotera yeBronte iri muno muHarare yaburitsawo mashoko ekuti yave kumbovhara mikova yayo senzira yekuchengetedza vashandi vayo pamwe neveruzhinji. Izvi zvinouyawo apo bepanhau reChronicle raburitsa nhasi mashoko ekuti mamwe mahotera ekuVictoria Falls uko kunowanzoshanyirwa nevekunze avharawo mikova yavo. Nepamusana pechirwere ichi, hurumende inoti pane vanhu vatatu vakabatwa chirwere checoronavirus munyika, uye mumwe ndiZororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro akaradzikwa nechipiri. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere ichi icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina gore rapera chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezana pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vekumaruwa mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana yezvechirwere checoronavirus. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumakonde, amai Emilia Nyikadzino, vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus, vachiti havana redio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndengo dzauyu vanhu vachingotaurawo, asi kuti ndizivewo kunzwa paredio asina redio. Vanhu maredio vakuteerera, asi mukufamba kuenda takaenda mumashopu, kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nyaya yechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nemasabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiyo anofamba vhiregi yake, iyo yese sabhuku wese anofamba vhiregi yake achizivisa chiraa.
Amai Rosalind Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Mugeza maoko enyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Sachigaro weHurungwe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa marezinesi kumaredhio ematunhu, uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinototishamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisira kuti pachitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe wamukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo vaivabatsirawo panguva inoyi kuti mashoko akwanise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhio yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhio ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu kariba zvata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo yecovid-19. Vazhinji asi kuziva kuti zvochizvi kuitika vati kuti zvoda takatire macommunity radio stations dayakanga aripo hurumende indongabvuma yakwanisa kulicensa makutizi akasara sekumarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda mutepfenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa marezinesi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Spaniard Mondorongezi Kadoma Eben ndifunga ndiwaye ikoko kuti kusaidi iroroyo kwatakadzidzisa maDHT members. Kana tinge tavadzidzisa vanhu ava totarisira kuti vazopfuudzwa kumberi kusvika kuma health center vachizotargetawo ma community leaders ndokuti kusvika kwasvika kuchiita kumareseva ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushishikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumashwesi tikuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare nasi bhikozi kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kutesana vachiita zvisina nebasa rese kana vadhakwa havachaziva vanokangana kuti kuno korona zvevhairasi. Saka tikuti mabhawa ese ngaavhare nasi toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tikutaura kuti tioda kutsvaka nzira dzokuona kuti tingareduce tingaderedze sei wandiwo vanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kuisa zvitanda munzeve vachiramba kutambira kurudziro yekuti vagare mudzimba dzavo senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas, asi kuti vari kumanikidzwa kuita izvi nekuoma kweupenyu. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda munzvimbo dzeruzhinji, vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose. VaEdward Jacob Manzanga avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari, asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri.
Zvaino ndiri kuinzivisa kuti chirwere chinopomerwana, asi dambudziko guru ndirori ndikaenda kumbazo zvinobva nezvara navana zvikoro zvikavhurwa zvinofizvodikana kuti kuti tigare kuchikupa nekubiko vedu wese kuti tibude mumasvi zvakofanira kuti tinofa, saka kuchikupa nekubiko hama dzangu.
Mumwe mugari amai nyengetirai bosha vanotiwo upenyu hwavo huri parumananzombe nenyaya yecoronavhairas nekuti vakarya kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara.
Tinoda chose ende hatidi kutapurirana, asi dambudziko nderokuti tine nhamo, hatina chokupa vana, hatina chokuti tidii, tinorarama nehendi dzemauti kuti vanhu vedu vadye hunge tatengesa. Hatina indastiri yatinogona kuwanda, izvoti kunzi maexamination fee tisope tofanira kuti tisevenze jutete yakutosvika, hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tireize mari iyoyo iti kuti vanhu vedu vaende kuchikoro. Kuti katinotya asi hatina zvokuzvi, nekuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paunofanira kuwana sasi wotomboshingirira kuti ubvute zaja iroro shumba chero ichiuya haiongoti hameno zvauya chauya chauya chandira vanhu vangu.
Vanochinja mari pamusika mutema vakaita savasamson Mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari, vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo.
Aiwa zvikatikasatochinja mari tingatofa nenzara manje, nekuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinzi chichagara pamari, chakatongogadzirwa chechirwere chinotongofamba nevepo. Saka zvinovati vichinogona kutokubata chero usingabati mari, saka manje nondirege basa manje kandingafa nenzara.
Hurumende pamwe nekanzuri yemasvingo zviri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende munzvimbo dzeruzhinji dzakaita semitsika, mabhawa, dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko. Gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavhairas kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati kanzuri yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuri kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vakutarisirawo kuvhara misika. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagarikai mukura vanoti chirwere checoronavhairas chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa, nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika.
Nekuti mukatarisa muraramiro uru kuita vanhu wedu muZimbabwe, hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika, asina kudzoka pamugwagwa kuya kuzotsvaga mari. So iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yeZimbabwe. Kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei, handioni zvichibudirira. Chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo.
Vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
munyika amuna kuwirirana pakuti hurumende yakagadzirira here zvakakwana kurwisa chirwere chekorona virus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nevaviri pasi rose. Muzimbabwe mafa munhu mumwe chete mutori wenhau Zororo Makamba uyo akashaya nemusi wemuvhuro. Asi hama dzemufi dzinoti zvakabuda pachena kuti zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipatara cheWilkins kunorapwa vanenge vatapurirwa chirwere ichi. Vanhu vakawanda munyika vakakatyamadzwa pave kunzi pave kugadzirwazve zvimwe zvipatara nechimbi chimbi kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Center. Vebato reMDC vanoti zvipatara izvi ndezveshoroma nevakuru vakuru muhurumende. Asi hurumende inoti munhu wese anokwanisa kuendako kunorapwa. Basa rekurapa varwere vecoronavirus riri maoko ehurumende nemakanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Nhengo yeZANU-PF vari Gweta vatinomuda Ishe Chinyoka uye mutedzeri wemutauriro webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vatambori Nyoka.
Tinangoti nguva yatiri neblesi asida kunyanya kutaura politics chaizvo maningi, asi vatiedze kutaura kuti tese nepatinokwanisa vatungamiri vari pamalevels akasiyana siyana, kungava kukanzuru, angava matungamiri mamedu machairpesi nemacouncils, angava maminista maMP macouncillors nevatungamiri vepolitics, tida kuti tese tiedze kudhonzerana nepatinokwanisa napo kuti tiedze kuvandudza nekuita zvatinokwanisa kuita. Chinonyanya kunesa apa ndechekuti tikuona state of preparedness yedu kunyanya muzvipatara zvedu haina kunyanyomira zvakanaka, uyezve nenyaya yekuti tikuona vakuru ndochimwe chinonyanyonesa chekuti tese tinofanira kunge tichidhonzerana pamwe chete. Asi tikuona vakuru vedu vamwari kubuda kunze vachidzoka vachienda kune dzimwe nyika dzine chirwere chete, asi tifanira tese kuti tigare pasi senyika tione kuti tingaitese tidhonzerane pamberi tikwanise kumeka shuwa kuti nyika yedu yaprotektwa kudambudziko iroro.
Vachinyoka, munoona sei mashoko arotaurwa navatambori Nyoka?
Ndinoona sokuti panguva yatiri inoyi chinhu chakanyanyisa kunaka ndechekuti tidzore zvigumo zvokutendeka kune vamwe vanhu kuti urikukonwa pakati, urikukonwa pakati, tishande pamwe pamwe chete nokuvonavo nokukudza zvakanaka zviri kuitiwa. Vamunangagwa vakabuda paTV last week vachianaunsa mamezures okulimita magathering evanhu, mamezures zvokuitwa nokuchenesewa kwenzvimbo, vachianaunsa maprotocols akaitwa setting place kuti kana munhu akabatwa nechirwere chii zvinomupika. Zvose zvakaitika kusati kwaita munhu kana umwe womuzimbabwe wanga anzi une chirwere. Nyaya yestate of preparedness, chirwere ichi chitsva, hakuna unga achichiziva nyika yose. Hakuna nyika kana imwe yanga iri prepared for this thing. What we need to do ndezvekutoisa misoro tose pamwe totanga kuonesana kuti zvinofamba sei. Chinhu chatiri kuona ndohwavachipai chatiri kuona chakaipa mutungamiri wenyika vari kufamba vachiita kune dzimwe nyika. Mutungamiri wekunyika vakaenda kune dzimwe nyika, takaverenga mapepa apurezidendi vokubotsvana vachiti chimwe chikuru chavakafambira kuenda kuNamibia chaiva chekuti vanoita musoro pamwe chete sevatungamiri vomumusadhasi kuti tobetserana sei mukufamba kwechirwere ichi. Ndo chimwe chezvinhu chavaida kuti vanotaura. Asi chinhu chakashata chatiri kuona ini tinongova chimwe, kuti variko vamwe vasiri mutungamiri wenyika asi vanozviti people's president, vanomanya kungoti vakava kuti kaita kesi vodoanaunza zvisati zvabuda naminister of health. Chinhu chakadai izvi zvinoda kuti zvifambe nemachannels zvokuti hazvikonzeri kuhla panic and despondency munyika. Information channel must be one. Vamunangagwa vakakugara chisati chatovapo vakati no, regai kuungana vanhu, itai zvinhu zvoita kuti muite vashoma. Zvose zvakakonzera kuti vanhu vatange kutaurira kuti naivedue chinhu chingangovuya kuno ichi. Ndo zvinobetsera, ndo inonzi bringing community consciousness kuproblem. Iko zvino vakavhara zvikoro kusati kwaita kana one moon, nyika zhinji dzakamirira kuti vanhu vatange vabvara before vabvara zvikoro. Ngatiregei kungoshora pose pose nokuti hatifariri munhu. Vanhu vachafa, ngatifokase ipapo pautoita sei kuti zvinhu zvive zvishoma. Ikona makotsi anaunza kuti zvinhu zvino makotsi anofanira kuvhagwa, most of mabhizinesi omukoti hasi kuitika. All those things is government taking action.
vatambori nyoka manzwa zvataurwa na vachinyoka vari kushora kuti mutungamiri webato renyu akataurawo zvimwe zvine chekuita nevanhu vanga vachirwara nechirwere ichi.
Ndanzwa zvataura mukoma tino ndavanga vatanga zvakanaka asi vambotaura zvakanaka zvekuti hatidi kutendeka asi vana vava kutendeka. Mana vachamisa mutungamiri webato rino vakaita mavhoti anokunda 2 miriyoni vanotungamirira mameya anotungamirira makanzuro akawanda munyika. Akavanga vataura zvakanaka kuti gatibato ine kushanda tese senyika kutitarisana nechirwere ichi. Ndonyaya yakakosha pari zvimwe dzichingosiya zvepolitics aside. Tiite nyaya yekuona kuti chirwere ichi tachitarisana nacho sei sevana vezimbabwe.
Vachinyoka.
Kune local government. Local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofona under minister July Moyo.
Nengo yezanu PF vari gweta vatinomuda ishe Chinyoka. Manzwa zvekare kubva kumutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vaimbwa munyori anoona nezvigwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF vaGodfrey Senengamo nezuro vakanyora tsamba kumhuri yeZimbabwe vachikumbira ruregerero nezvavanoti vangadai vakaita munguva yavaive mubato riri kutonga iri. VaSenengamo vanoti chikuru chavari kukumbira ndechekuti vana veZimbabwe vavaregerere mune zvavangadai vakakonzera vachiziva kana kukonzerwa nevamwe vavaishanda navo ivo vasingazivi. Vanoti naivowo varegerera vose vangadai vakavatadzirawo munguva imwe chete iyo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndanyora tsamba mukoma Jonga yandatumira pamasaisai ndichikumbira ruregerero kuvana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe kuti pane zvose zvavanoona zvavakanzwa oro zvavanofunga kuti ini ndakavatadzira panguva yandaiva mutungamiriri mubato rezanu PF vawanewo mukana wekundiregerera. Pane zvakawanda zvinenge zvakaitika zvimwe tichiziva zvimwe tisingazivi. Kushungurudzwa kweruzhinji rwevanhu kungave kuri kutambudzwa kwevanhu kunyangwe kukanganiswa kweupfumi hwenyika kubiwa kwaitwa zviwanikwa nemari dzenyika tichiona tichiziva tichirega zvinhu zvichingoitika uye kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe kwataiona kuchiitwa tichizvitendera kuti zviitike. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaona kutino handina kwandinokwanisa kuenda kana mwoyo wangu wakaremerwa kudaro.
Chii chamunotarisira kuwana kubva kuvana veZimbabwe kuburikidza nekukumbira ruregerero kwamaita ikoko?
Mukoma Kandemiri, ini ndakumbira ruregerero mukuziva kuti ndine zvinhu zvandakakanganisa uye zvandakabetseredza mukukanganisira vana veZimbabwe pamwe chete nenyika yedu kuti tisvike patasvika nhasi nyika. Asi handikwanisi kuudza vana veZimbabwe kuti vanofanira kundiregerera nekuti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vachiona kuti handikodzire kunge ndichiregererwa. Asi ini chaiva chikumbiro changu chekuti vakwanise kuzviwanawo mavari kuti vakwanise kundiregerera nekugamushira shoko rechikumbiro chandiri kuisa kwavari.
Ko remangwana renyu rakamira sei? Mucharamba muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti mangosiya zvese nezvematongerwo enyika?
Mukoma Jonga, handikwanisi kupindura izvozvi pari zvino hangu. Ndanga ndiri kungotora nguva yekuti ndipfuurire mberi nekurwa nedambudziko rehuori ugevha umbavha neukopokopo watekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Saka panguva ino ndo zvinhu zvandakatarisana nazvo. Kana ndine kumwe kufunga kwandingazoita maringe nekuti ndofamba sei mune zvematongero enyika, aiwa ndichazenge ndichizivisa vana veZimbabwe. Asi pari zvino ndambotora befu ndichambomhanyisana nenhau yekurwisa huori neumbavha uri kuitika munyika yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaimbova munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF Youth League vaGodfrey Senengamo vari parunare muHarare. Sangano reCitizens Initiative ratanga chimwe chirongwa cheGoFundMe chekuunganidza mari ichashandiswa mukubatsira vana chiremba navana mukoti munyika mukurwisa chirwere cheCoronavirus. murongi wechirongwa ichi vaFreeman Chari vauza Studio 7 kuti vari kufara kuti vatounganidza mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Asi vanoti vakatarisira kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Ndatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Sema citizens tava ne experience yokuita tichibatsira tingakwanisa here chekutanga kunobatsira vana chiremba nana mukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipfeko zvakakwana. Iko zvinezvi ndochirongwa chatasimudza chekuti tikwanise kudaro kana tikakwanisa kubatanidza mari yakati tinopindawo mune zvimwe zvinenge zvakati wandeiwo sekubatsira even nekuona kuti pane zvimwe masupplies anodiwa here kana zvinongonzwa naventilator zviri kutaurwa kuti zvinokwanisa kuwanisika ikuwanika here toona kuti tingabatsirawo sei papo.
Nyaya yehuori ndeimwewo nyaya yanetsa munyika. Pamunolaunch zvirongwa izvi munodzivisa vanhu sei kuti mari yavo yakashandiswa zvakanaka?
Isusu zvatinoita ndezvokuti chinhu chese chatinoita tinoda kuti munhu wese azive zviitiwe pajekerere. Zvizhinji zvacho tinowanzo kuti onai izvi ndo zvataita makatipa mari yakati iyi yamuri kuona apa tikanotenga izvi nemari yakati hatina kuisa makapu mukanobvunza munhu uyu anokuudzai takatenga nemari iyi tikanosvitsa up izvi ndo zviripo.
Kana munhu ane chido chokukupa mari munobatika sei vanhu vanoenda kupi?
Vanenge vane makadhi akaita seVisa, Mastercard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda paGoFundMe. Vakaenda paGoFundMe vanongosecha kutsvaka kuti Zimbabwe COVID citizens response vanotiwana, kana kuti vakaenda paTwitter yangu @FreemanChari vanondiwana, vanogona kuenda paMagaisa vanotiwana ipapo. Kana muri muZimbabwe mari iri kupinda muaccount yeboard member ari board member yedu vanonzwa mahohoma vanongotumira pa 2637770783 87. Tichagadzisa kuti tione tingakwanisa kuita maaccounts chaiwo chaiwo here ekuEcoCash. Asi iko zvinezvi ndo zvatiri kuita, asi tine spreadsheet ratinorakidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero.
Avo vanga vari vaFreeman Chari, mukuru weCitizens Initiative, vachitaura vari parunare kuOhio naMike Hove weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi takatarisa chirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yorimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Vamwe vokurudzira hurumende kuti ivhare mabhawa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vezvematongerwo enyika vokandirana nyoka mhenyu panyaya yekurapwa kwevanhu vane chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.